vachitaura pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemutemo nekuvandudzwa kwayo. Vamwe vagari vemuchinhoyi vati havaone paine chakaipa kuti mutungamiri wehurumende vadome Chief Justice wavanoda. Mumwe mugari wemuchinhoyi vaClemens Zata vati sezvo mutungamiri achisarudzwa neruzhinji rwevanhu munyika, anofanirwa kusarudza Chief Justice waanoda.
Ukaita munhu wokupiwa, munhu iyeye anogona kumanipuletwa kana kuinfiltretwa nemari, wopedzesera iwewo zvauri kufungidzira kuti tofanira kufamba takadai, iye abhizi kudhiga iwe. Saka as a result munyika munotanga kuita nyonga nyonga. Saka tiri kuti isu kana munhu akapiwa simba nevanhu rokutungamirira, iye simba iroro ngarimugonese kusarudza vanhu vekushanda navo kuti nyika ienderere mberi.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe mugari wemuchinhoyi, amai Precious Vision, avo vati vamugabe vanofanirwa kuzvisarudzira mukuru wevatongi wavanoda kuti vagone kushanda zvakanaka.
Sarudza vaRG Gabriel Mugabe ndovanofanira kusarudza justice wavanofanira kushanda navo, vakamirira vachivapa mazano anoita kuti nyika ienderere mberi. Tapedza.
Asi vamwe vakaita savaJustin Munyaradzi vati chipatapata chiri kuitwa neparamende chekuda kuvandudza bumbiro remutemo rakabva muvanhu hazvina maturo. VaMunyaradzi vati hurumende inofanirwa kuvandudza mimwe mitemo inosvika mazana matatu kuti iwirirane nebumbiro remutemo yenyika isati yafunga kushandura zvakabvumiranwa neveruzhinji.
Vechidiki vati kumirira vari kushamisika zvine kumhanyamhanywa kuda kuitwa kuti tivandudze bumbiro remutemo yedu. Isu tichine imwe mitemo inosvika iyo mazana matatu, 300 laws. Saka zviri kutishamisa zvekare tiko kuministry of justice iko chiko chirikumboitika kuti mumhanye mhanye kuda kuti takuda kuvandudza bumbiro remutemo. Isu tichine imwe mitemo mizhinji iri kuda kuti aline constitution yedu yenyika.
Musangano wanhasi uyo wapindwa nevanhu vanodarika 150 uye wanga uine kushorana nekunyombana kukuru zvichienderana nekuti pfungwa dzinenge dzapiwa dzabvumirana nevanhu vakawanda zvakadii. Sachigaro wekomiti yeparamende iyi vaZiyambe Ziyambe vabvuma kuti pane mifungo miviri panyaya yekuti mutungamiri wenyika adome Chief Justice here kana kuti kwete pamisangano yose yavakaita. Misangano iyi yakatanga muHarare svondo rapera vanhu vachiramba kutambira kuvandudzwa kwebumbiro iri. Izvi zvakaitikawo kunzvimbo dzakawanda dzakashanyirwa nemakomiti aya uko veruzhinji vakati bumbiro harifanirwe kuvandudzwa kuitira kuti munhu mumwe chete apihwe masimba akawandisa. MuZANU PF hamunawo kuwirirana panyaya iyi sezvo chikwata chinonzi Generation 40 chiri kutsigira kusarudzwa kwemukuru wevatongi anenge abvunzurudzwa neJudicial Service Commission, iyo inoendesa mazita matatu kumutungamiri wenyika kuti adome Chief Justice. Asi chimwe chikwata chinonzi Team Lacoste, icho chinotsigira mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, chiri kutsigira urongwa hwekuti vamugabe vadome vega mukuru wevatongi vematare. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti chikwata cheG40 chaiswa panguva yakaoma sezvo zvisingaite kuti chibude pachena chichishoropodza mutemo unopa vamugabe masimba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndine Arthur Chigoriwa.